pashanyirwa nzvimbo yechikuru befemale prison nekomiti yeparamende inoona nezvevanhukadzi pajeri iri panga pakacheneswa zvikuru kusiyana nemamwe mazuva. Kunyange hazvo panga pakachena, zvanga zvichibuda pachena kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka, kusanganisira kuti pombi dzemvura muzvimbuzi zvemuzvitokisi zvanga zvisingashandi, mvura yacho kwanga kusina, uye mapoto anobikirwa vanhu vakawanda mumba yekubikira anga asingashandi, vamwe vevasungwa vachibikira panze nemapoto madiki aya anoda kubikwa akawanda. Vasungwa vasangana nenhengo dzeparamende vati dai hurumende yabatsira vasungwa nezvekudya zvakasiyana-siyana. Vasungwa ava vati vakapedzisira kuwana nyama neshuga muna zvita gore rapera. Mumwe wevasungwa ava ndiYvonne Musarurwa, nhengo yebato yeMDCT yakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Musarurwa anoti akawanawo zvekudya zvinovaka muviri zvinoita kuti arerukirwe.
Chikafu hatina, chikafu chatinacho panapa zvokutoti tinogara tichichema. Shuga, mafuta ndio chichemo chatinacho kunyanya. Chikafu dai matirangarirawo vakuru vedu vekumaparamendi ikoko vakatirangarirawo tikakwanisa kuwana chikafu chinongovaka utano, kana dovi, mafuta, shuga, sauti izvo nesipu yekuwacha chechayo zvinizvo zvakakwanisika kuwanuka panapo. Ndofunga zvirango zvatakapiwa zvakareba izvi zvinokwanisika kuraramika zvakanaka. Shuga yakapedzisira kuya muna Dhisemba yatouyawo nedhona. Dhona rinenge rangotirangarirawo, munoziva pamafest season vanhu vanenge vaine zvavanenge vachingonopawo, ndo patinotowanawo shuga. Ndo patakapedzisira kunwa tii pajeri panapa, ndonga musi weChristmas ndo patakapedzisira kudyawo zvinonaka. But kurarama kwedu kuti makiseni kudya sadza nemufushwa kana kuti porridge isina shuga, masikati sadza nemufushwa, manheru sadza nemufushwa, ende nguva zhinji sekutaura kwanamboita kana dhona risipo tinenge chingodya mufushwa usina mafuta.
Angela Chipiti ndemumwe ari kupika jeri. Chipiti ane mwana ane gore nemwedzi mishanu. Chipiti ashorawo zvekudya zvaari kupiwa akati zvinonzwisa tsitsi ndezvekuti vana vasina mhosva dzavakatadza vanongodyawo panodya vana amai vavo.
Chikafu chatiri kudya panapa hachisi chikafu chokuti semakore andakatongwa 28 years uchidya sadza nemufushwa every day, uchidya porridge risina shuga every day. Ndine mwana wandinaye panapa ne 1.5 months. Kana ndisina kuwana hama dzabva kumba kuti mwana iyeye awane shuga, anotongodya porridge iroro risina shuga rakadaro.
Chipatara chepajeri ichi hachinawo mishonga yakakosha yekubatsira vanorwara. Mumwe mukoti wepachipatara apa amai Dudzirai Dziva vati kirinika yavo yakatarisana namatambudziko akawanda.
Tina ambulance, tinoda ambulance yekutakura varwere kubva kupakliniki kuendesa kuchipatara. Like tine mapregnant mothers vanenge vachida kudeliver, saka tinoshaya transport yekuvaendesa kuchipatara kutira kuti vanobatsirwa ikoko on time because hatina transport. Then hatina maemergency equipment like maglucometers nema nebulizing solutions for those mapatients vanenge vaita asthmatic attack kana kuti vane shuga. Then hatina futi maemergency drugs, maemergency drugs like maatropine, mahydrocortisone nemamwe akangosiyana-siyana. Uyezve hatina mubhedha for mapatients, lesay paita emergency yekuti munhu anoda kudeliver, we don't have madelivering beds.
Kunyange hazvo varwere vanenge vachida kugara muzvipatara vachiendeswa kuzvipatara zvekunze kwejeri, mukuru anoona nezveutano pachikurubhi Maximum Prison vaEvidence Gaka vaudzawo nhengo dzeparamende kuti utano hwavasungwa huri parumananzombe. Vagaka vati chipatara cheparurenyatwa chakavanyorera kuti vanenge vasingachagamuchiri varwere vekujeri kutanga mwedzi wakubvumbi sezvo Zimbabwe Prison Service ine chikwereti chechipatara ichi chikuru.
ZPCS or Zparerenyatwa Group of Hospitals, $567,000 as of the 28th of February 2017. This is just one of the several public health facilities that we owe. We also owe private health facilities. Otherwise, we in all we owe them millions. Ava vatinyorera vekuparerenyatwa vakati Kana musina kubhadhara chikwereti chedu tsamba iyoyo yakabewa nyogwa musi wa17 March ikasvika kuoffice kwedu musi wa20 nezuro. Vakati kana musina kunge mabhadhara mari by the 1st of April achitisaone maclients NUS kusanganisira vasungwa vasina kumoko kuenda.
Vagaka vatendawo kuti kusawana zvekudya zvakakwana uye zvinovaka muviri zviri kubata utano hwevanhu.
Kuafecta utano tinotozviziva, tinotorina maprograms enutrition. Tine modules acute malnutrition, severe acute malnutrition. Tinotowana matherapeutic protocols atoshandisa kubatsira vanhu ivava. Kuti kwatova kutorapa dambudziko rapo. Tine zvatinoshandisa anonzi ma ready to use feeds, like kune imwe inonzi plumbi nati, kune zvakangosiyana siyana.
Vasungwa vavagunun'unawo nekupiwa mitongo yakareba vakatiwo vari kugariswa kujeri uku kwenguva ndefu nyaya dzavo dzisati dzatongwa sezvo mapurisa anenge achiri kuongorora nyaya dzavo. Vasungwa vazhinji vataura vanga vachida kuchema vanobva kunyika dzakadai seDRC, Burundi neZambia vachitiwo vari kufa nenzara sezvo vasingatyi zvinobikwa kujeri uku zvakadai sesadza uye vasinawo hama dzinokwanisa kuvashanyira nekuvabatsira nezvekudya. Mukuru wechikurubhi Female Prison amai Mary Chikarakara misi airambwi vati kunyange hazvo madzimai ane zvekushandisa zvakakwana panguva yekuteera jeri rana matishu uye vanoshuvirawo kuwana mubhedha nemamwe mayunifomu avasungwa. Nhengo yeNational Assembly amai Sabina Mangwende ndiyo wanga wakasanobata chinzvimbo chasachigaro wekomiti iyi. Vati vachagara pasi vozeya matambudziko ari kusanganwawo nawo nevasungwa vari kuchikurubhi vozosvitsa zvavaona kuhurumende kuitira kuti patorwe matano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.